በሁለት አልበም አረጋቡደ ቱታ ጎርኖ ዲጃምቦሪ አልበም ይደረ ሩተን ቢሮንስ በናክስ ተብይ ኩኑኩ ለምን አንተ ፍት ስጋ እንትተርከ ትኩን 17 ነጭ ቱታን ለባ ዘንግ ዘንግ ዘማ ቪዲዮ ቪዲዮ ከሆነ ቪዲዮ ራይት ናው it was a potent in that album and also 2017 the metros akati nambe aripo kubakubetswana in South Africa Malawi Zambia England leko kwa America
ipo pa dambarefu idzairi pane kamwe kambo kanoimba nezvamukanya ndimukanya wedu amapfumo here kana kuti kungoimba
zvino dipende nekuti kuti muna ari kukatura sei batkarito kambota
Tozotiwo pane kamwe kanonzi Masuru. Alright, ungambotimbiro here mbichana chete iko kanonzi Masuru aka.
Alright. Ndine mukoma nemamasuru uyo anotemba hondo ukadana nanaye munosikana kwacheka makumbo. Padiki padika pinda mupolisi kwanzi parova nane vamwe. Aiwa mukoma masuru chinoda kungwa ikanziri monya azirevi hondo. Kana uri monya shandisa okunda mukoma.
Ndine mukoma nemama suru uyo anotemba hondo ukashupana naye munosisana kwacheka makumbo. Mukoma no chimama simbi uyo anotemba hondo ukadena inini unochombezerana. Padiki padika pinda mpolisi kwanzi ashupana nevamwe. Aiwa mukoma mazuru chinoda kuwa. Kakuba katika patole polisi kwanzi arova nane vangwe. Aiwa mukoma masuru chinoda kuwa. kuda kuru chipeta muse kuti mandiki vakunje ukango naru mukoma ipa kwa pinda machena. Kuda kuru chipeta muse kuti mandiki vakunje ukango naru mukoma ipa kwa pinda machena.
Aka munhu wesane hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira akangadi kuti sulo ati kanorevei ndofunga vanhu vese vari kuzvinzwira handiti. Tiri kuona kuti mugore ra 2016 zvinhu zvinenge zvachifamba kuna suluku akabva achata. Ungati taurire zvishoma here nezvekupinda kwako musvitsauko?
Ya, ndakachata musi wa 3 December. Uno uri ndiwo musi wandakaita album launch yangu. Ndinodzimai wangu anonzi Linda.
Aiwa Sulu, thank you so much. Tropeza ne slogan ndi here here.
Thank you so much. So much thank you.
Makati siya tiri kwere.